Kanzuru yakakwidza mutero wekuti munhu atengese mukupera kwesvondo kubva padhora rimwe chete nemasendi makumi maviri nemashanu kusvika pamadhora matatu pazuva. Vatengesi vanoti mari yakawanda zvikuru sezvo vachiwana mari isingadarike madhora mashanu. Mumwe wevatengesi, amai Emily Jonasi, vati kushomeka kwemari munyika kuri kuderedzawo bhizimusi ravo. Amai Jonasi vanoti nekuda kwekuti havana mishina yekuti vanhu vatenge nemakadze mumabhanga, havana mari yakawanda yavari kuwana sezvo vanhu vari kusheya mari yemusho.
Ini nhangu kutaura chokwadi, inini yakandiwanisira because masales acho chaiwo chaivo tora chokwadi mazuva anoka akatodhakwa akatodzika zvisingaite because vanhu mari chaidzo kumabhenga havasi kudziwana. Zviriko ndezvokuti vanhu vari kutenga nemaecocash vari kutenga nemaswipe. Isusu maswipe machine hatina. Munhu anosvika achida chinhu patable but kuti akwanise kuchitenga haakwanisi because anoda kuswipe ari kuti mari iri mukadhi. Saka at the end of the day kanzuri ichauya enda $3 nendaitora kupi because ndihana swipe machine handisi kukwanisa kutengesa.
Izvi zvatsigirwa namai Rabeka Chivi avo vati vanga vachitotatarika kubhadhara mutero usati wakwidzwa. Amai Chivi vatiwo kuti vatengese zvinhu zvavo neiko cash vari kubatirwa mutero kuzobudisa mari iyi izvo zvinovaremera.
Sevatengesi isusu zvakatiomera kuti bhadhare dhora 25 iri kutinesa kuti tiiwane nekuti unogona kupedza svondo rese usina namubviri atengesa kana chinhuani kana taurire 50 cents chaivo. Saka yakatiomera taitochema kudai zvaibvira watodzikisa kuti ndakana pa50 cents nekuti vazhinji vari kuya vachiti nemaswiping machine yetuti hatina. Ko eco cash munotambira here? Eco cash yacho iri kutiremera kuti tikaitambira eco cash yacho kwaunozoti unoiwana vanobva vatonda 30% kuti uwane eco cash yacho. Saka zviri kutiremera kuti totengesa sei necash yacho tikuishaya mari yacho.
Nekuda kwekunetsa kuri kuita mari, vamwe vane mabhizimusi eiko cash vave kubhadharisa mutero kuti munhu awane musho. Mumwe mutengesi vaJohn Piri vati chinovarwadza kubvisa mari kukanzuro yavasingaoni kuti inoshandei. VaPiri vati vari kungobvisa mari asi nzvimbo dzavanoshandira dzisingagadziriswe.
Mari iyoyo haina kushata kana kanzuru ichitora mari iyoyo ichigadzirira mashedzi ekuti tinge tichitengesera pamvuri pakanaka, yetiunzirewo mvurawo, yetiugadzirirewo maclock room ekuchengetera staff yedu ichapedza kutengesawo manheru. Mari iyoyo inenge isina kushata, asi zvinozongoshata pakuti mari iyoyo yongotorwa semadhora 25 anga achingotorwa, hatina kuona development chayakashanda mari yacho. Ndodambudziko ratingangochema naro panyaya yemari.
Vanotungamirira sangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation vaSamuel Wadzai vati kunhengo dzavo mari yemadhora matatu pazuva iyi yakawandisa.
So takatarisa mashandiro anoita vanhu vatinoshanda navo. $3 mari yakawandisa zvisingaiti pazuva. Even iyo 125 yacho yakazokwidzwa kubva kusvika $3 yanga yakatowandisa still. Tangati tori nemaconsultations atanga chiita neinformal sector committee yepasito Farare. Patanga chiwaudza kuti no mariyo yakatowandisa because mukatarisa infrastructure iripo kana kuti zvishandiso zviripo hazvienderani nemariyoyo. Ende tinotarisira kuti kana pane infrastructure ndopatingati pamwe ngavakwidze kusvika pa dollar chairo. Otherwise maria iripo yanga yagara itoripo yacho yanga yakatongowandisa. Mukafamba izvi zvimwe street muchibvunza kuti maprofits ari kuitwa nevanhu vari kuita vending. Aisi mari yokuti inokwanisika kuti vangashanda ikaswa $3. Saka mari yakatowandisa zvokuti vanotonetseka nayo kuti voiwanepi. And zvichakonzeresa maproblems because chokwadi chiripo ndechekuti hapana venda achakwanisa kubhadhara mari iyoyo pazuva. $3 yakawandisa.
Vawadzai vati sangano ravo riri mubishi kutaura nemagweta kuti vangaendesa kanzuru kumatare here. Vawadzai vatiwo kanzuri inofanirwa kuita hurukuro nevatengesi sezvo pakakwidzwa mari idzi kanzuri isina kumbotaura nevatengesi. Asi meya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni vati mari yakawedzerwa nekuti guta rofanirwa kuita mari kuti risimukire. VaManyenyeni vati nekuda kwekuti vatengesi vemumigwagwa ava vari kutengesera panzvimbo dzaisabvumidzwa munguva yapera panga pasati paiswa zvivakwa, vakati izvi zvichachinja nekuwana kwekanzuru mari.
Mari inopinda mukanzuru imari inowanikwa nevanhu vainosangana navo. Vanhu vanosangana nekanzuru vanhu vemabhizinesi mabusiness ari pakawanda kasi pachidimbu tinoti pane ma formal business vakanova makambani atinoziva zvino kuita informal business vanova vari kushandira muguta kuraramisa mhuri dzavo ivavo ngavatoziva kuti vatovawo mugutawo kana vachiri kushanda varimo vaakutokumbirwawo nokusungirwawo kuti vabatsire kuti guta rirarame ndosaka tichiti munhu wese ari muguta ngaawanawo kamugove kake kaari kupinza muguta nekuti guta ripfume risumudzire magariro kucheneswa kwemvura kugadzirwa kwekuvakwa kwedzimba pari zvino ndepekuti mamiriro akaita nzvimbo dzavari kutengesera inzvimbo dzatingati dzanga dzina kunge dzakagadzirirwa kunge dziri dzinotengeserwa saka totongwana mashandiro atinokwanisa kuita pari zvino nekuunganidza kuti tichazokwanisa kuita mari ringave goro rinoya ringava ripi ndopatichazokwanisa kuwakira vashandi o vatengesi panokwanisa kushandira pangangoenderana nezvavari kutarisira
nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti kuhoma kweupfumi pamwe nekushayikwa kwemabasa kuri kukonzera kuwanda kwevatengesi vemumigwagwa ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Patricia Mudadigwa.